Musi wa gunyana 11, America, Cambodia, Laos, Myanmar, Thailand, Vietnam ne sangano re ASEAN vakaumba mushandira pamwe we Mekong ne America kana kuti Mekong US Partnership. Mushandira pamwe uyu unoratidza kukosha kwedunhu re Mekong ku America uye kuwedzera kushanda pamwe kwakatanga muna 2009 pasi pechirongwa cheLower Mekong Initiative. Mumashoko avo, gurukota rezvekuchidzana nedzimwe nyika muAmerica vaMike Pompeo vakati vachavaka vachitevera basa rakanaka reLower Mekong Initiative ne $3.5 billion yekubatsira dunhu yakabva kuAmerica makore gumi nerimwe adarika. Pamusangano wekuparurwa kwemushandira pamwe weMekong neAmerica weMekong US Partnership uyu, America yakazivisa nezvemari inodarika mamiriyoni zana nemakumi mashanu emadhora kana kuti $150 million yekubatsira dunhu reMekong. Pamari iyi mamiriyoni makumi mashanu nemaviri emadhora kana kuti $52 million iri yekutsigira chirongwa chekupona kubva muCovid-19, mamiriyoni makumi mashanu nemashanu emadhora kana kuti $55 million inenge iri yekurwisana nemhosva dzinodarika miganhu yenyika dzakasiyana-siyana, kuchitiwo mamiriyoni makumi matatu nematatu emadhora kana kuti $33 million ichazobatsira kusimudzira misika yemhando dzemoto, uye mamiriyoni maviri emadhora kana kuti $2 million ichibatsira mukurwisana nekufambiswa kwevanhu zviri kunze kwemutemo. Mushandira pamwe weMekong neAmerica wakazvipira mukuzvitonga kusununguka kwehupfumi, utongo hwejekerere nekukura kunochengetedza nyika dziri mugungano iri. VaPompeo vakati vatsigira kukura kwehupfumi nemari inodarika biriyoni imwe chete yekugadzira zvivakwa munyika dziri pasi pedunhu reASEAN kuburikidza neUS International Development Finance Corporation kana kuti DFC neurongwa hwekudyara mamwe mabiriyoni mumakore anotevera. Vakayambira zvakadaro nezvechidikwa-dikwa chekutarisana nematambudziko akatariswana nawo, kusanganisira ayo anobva kubato reChinese Communist Party, iro vanoti runoramba richityisidzira zviwanikwa nekusununguka kwehupfumi mudunhu reMekong. Matano eCCP ekuita zano ndega pakuvhara mvura kumusoro kwerwizi awedzerawo dambudziko rekushayikwa kwemvura kwemakore. America inomira nedunhu iri pamwe nekomisheni inoona nezvemvura yemurwizi Mekong yeMekong River Commission mukukurudzira kuti rwizivo runenge rwaunganidzwa rugovanwe zviri pachena. VaPompeo vakapika vachiti vanokurudzira nyika dziri mudunhu reMekong kuti dzimanikidze CCP kuti imire nemhiko yayo yekuvimbisa kuzivisa rwizivo rwainenge yaunganidza rwakanangana nemvura. Ruzivo irworwo runofanira kuve pachena ruchionekwa nevanhu vose. Vakatiwo runofanirwa kunge ruchiburitswa gore roga roga. Vakatiwo runofanirwa kugovanwa kuburikidza nekomisheni yeMekong River Commission, iyo inotungamidza zvido zvenyika dziri mudunhu reMekong kwete zveBeijing. America iri kushushikana zvakare nezvikwerete zvine chekuita nezvivakwa uye kuhwandira nekusajeka kwenzira dzemabhizimusi emakambani ehurumende yeBeijing akaita seChina Communications Construction Company. Imwe nyunyuto ndeyekukwira kwekufambiswa kwevanhu zvisiri pamutemo zvinodhaka nemhuka dzesango, zvizhinji zvacho zvichibva kumasangano, makambani nenzvimbo dzine mitemo yakasiyana nedzimwe dzemunyika kana kuti maspecial economic zones zvinodyidzana neCCP. Kuburikidza nemushandira pamwe weMekong neAmerica, America inotarisira kudzivirira zvido zveshamwari dzayo nekubatana kuitira runyararo kugadzikana nebudiriro mudunhu reMekong.